hongu ziri kuzama nebatinogona napo pose kuti tinge tichitaura nehurumende yesouth africa kunyanya naminista Gigaba pamusoro pekuti vagari vari musouth africa vari zvizvarwa zvezimbabwe avo vaya vapuhwa magwaro ekugara musouth africa anonzi zimbabwe special permit vange vachiwedzererwa apo paanopera kuti vange vabvumidzwe kuti vange vachigara zvekare mungapuwa umwe mukana kuti vaya vapuhwa 4 years zvekuti vange vachigara musouth africa zvakaita saizvozvo minista Gigaba pari zvino vakataura ivo kuti havana position yavati vanayo pamusoro pekuti mazimbabwenzi ange achiwedzererwa ugaro hwavo musouth africa.
Saka muri kutarisira kuzosangana navo zvakare riini?
Havana kutaura kuti tinge tichizosangana zvakare riini, asi ivo vakangotizivisa kuti pari zvino handina urongwa hwatinoda nahwo pakuti vagari vekuzimbabwe vadzokere here kumusha kana kuti vatangidze patsva kuita vachiita mapemiti anongoitwa nemunhu wese kana kuti vangawedzererwe pazimbabwe special permit vawedzererwe ugaru. Asi isusu tichazama kuti tirambe tichisimbira mberi kuti kana zvichigona kana kuvo kuti zvarambisisa zvachose vapuhwewo mukana wokuti vange vachidzokera havo kuzimbabwe asi vambopuhwa mumwe mukana wokuti vange vachigara ingave gore kana makore mairi ekuti vange vachigona kunge vachigadzirirawo kudzokera.
Zviri kutambirwawo sei nevana vezimbabwe vari kutarisirawo kuti magwaro avo anogona kupera kushanda muna zvita wegore rino?
Zvinhu zviri kubata mwoyo weruvazhinji sekuti nguva yareba takatarisa tinoona kuti vakambotanga vapuhwa imwe permit yavakapuhwa muna 2010 kubvira muna September musiwa 26 September vanhu vakapuhwa mapemiti 2010 unoona kuti ipava pane makore 4 uye vakazowedzererwa mamwe makore 4 saka vanhu kana munhu anga agara 8 years ari munyika kuti uzotanga kuti waakuenda kuzimbabwe vamwe vanenge vasina kana pekutangira.
Tinozwawo pane shanduko itsva munyaya dzemavhiza vanenge vachishanya kupinda musouth africa, mungatiudza kuti zvii zvashanduka?
Hongu ruzhinji rwezimbabwe tinoziva kuti vana vezimbabwe vanga vachiita dambudziko rekuti kana vasvika pabhodha resouth africa vanga vachizowanikwa dzimwe nguva vachikudzwa kunzi mazuva avo 90 ainge akwana. Saka pari zvino kubva musi wa 16 January 2017 takakwanisa kuwanikwa pachigadzirizwa mashure mekunge tataura nehurumende yesouth africa kuti zvanga zvikonzeresa hori. Saka chichemo chedu chakanzwikwa zvikanzi Zimbabwe yapinda mubandiko rimwe chete nerezvimwe nyika zvakaita sanenge ana Britain kuti vanokwanisa kugara musouth africa mwedzi mitatu 90 days nobuda vanokwanisa kuti zvekuzodzokera vogara vaimwe mwedzi mitatu zvekare. Saka zvinhu zviri kutifadza zvikurusa kunyanya isusu vecross border traders association sekuti vabereki vanga vadzinguva vachikwanisa kutowanikwa vachitoramidzwa kupinda kuti vanohodha zvinhu zvavo vachinzi mazuva avo ainge akwana.